Simplex Music.
Dati kava maua
tira
Gogoza,
ibangara akakara akarotsa
suro uno akabotsa paparotsa
semsemu
namkoma kotsa
kumanya
kuenda kuna fata
asi yamunga
chambe rufune
lata
lata
zvimwe
mugoramba mutinata
asi
munozopatika
munhu
amata
amata
zvimwe
hazvina
skiri
munhu
afa
uya
itiverenge
wiri
onai
munde
mapoto
maviri
moda
kuzoshorwa
here
mafaimi
kana
we don't plan for when you wake up in the morning going about your chores or you gainfully employed and there's a knock at the door and a stranger you don't know says I'm sorry for your loss. I can feel your pain, but how will you be paying for the outstanding bills, the mortgage? Will your kids still afford to go to college? It's sad that we got the estate taxes. Get the flexi
that you see ama katsira upenyu gosira bana kwete kuti wafa bana votsungaira voita sevacharara pakuvara wakavikwa. Kana mafa mkoma, shandisire mkoma, flexi polisa muna, kana kufuma china. Kana mafa baba, mushandisire baba, flexi polisa muna, kana kufuma china. Policy, that's my policy, only policy that is good for the family. Only policy that is good for our family. Kana kupuma tina, kana mafa mkoma, shandisire mkoma, flexi polisa muna, kana kupuma tina, kana mafa baba, mushandisire.